see. Tereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wemuvhuro chivabvu 17/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana hweCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemugovera pamusoro pekuwedzerwa kwenguva yekutonga kwavaLuke Malava. Masangano evarairidzi oshora danho reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rekuferefeta zvikoro pamwe nevarairidzi vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lesson vachibhadharisa mari. Kurukota rwezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica rotsvaga nzira dzekumisa kurwisana kuri muMiddle East pakati peIsrael nePalestine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utano rakadzivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga hwasvika pazviuru 30 nezvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 38,560. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582. Bazi iri rakatiwo vanhu chiuru nemazana masere nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1846 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pazviuru mazana mashanu nemakumi masere nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu kana kuti 581,615. Magweta ehurumende ari kutarisirwa nhasi kupikisa mutongo wakaturwa nedare reHigh Court nemugovera wekurasa kushandurwa kwebumbiro remutemo izvo zvaizowedzera makore evatongi vematare edzimhosva ekuti vashande vasati vaenda pamudyandigere. Gurukota zvemutemo vaziyambi ziyambi vakazivisa nezuro kubudikidza nebepa nhau reSunday Mail kuti hurumende ichashandisa kodzero yayo kupikisa mutongo uyu. Vaziyambi vakatiwo vatongi vedare repamusoro vainge voshanda nevavengi kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Studio 7 yakaedza kubata vaziyambi nezuro asi vakati vachazopindura mibvunzo yedu nhasi sezvo vakanga vari panzvimbo yainge isiri kubata nharembozha zvakanaka. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCanada vaFrancis Rusere Chikerema vanoti hurumende ine kodzero yekupikisa mutongo uyu uye vanoona ichibudirira kumatare edzimhosva.
Nyaya iyi yekuti yamalava kuti anonzi apuhwe 5 years more ini ndinofunga kuti the court the judges havana kuiongorora zvakanaka nokuti government iri kunatsoona kuti zvavakaita zviri pamutemo nokuti makazokera kuconstitution yedu ino makaiverenga inokutaurira izvo pa 7 years hongu anogona kuti ngaachizwa ngaachiretire but anogona kuitwa dig in the other 5 years izvozvo pamwe asinga operate the same way the same capacity yaanga achiita before nokuti asvika pa 7 years. 7 years haingonzi chete kumajaji kana kuti kune vamwe vari selected government yakabvuma iyo kuti okay pane mistake usave 7 years wasaka ngaabve Malava hazvizi kuzoapplya here kuna iye president pachizvake nokuti akapfuura of 7 years.
Vatyiri manyaya tichiitarisa netsananguro yamuri kupa muri kuti imi jaji anenge asisazotarisirwa kunge achiita basa raaiita panguva yanga asati asvita 7 years Azuzoite ya uti wa malaba wa arambe wari judge president. Mkuta uratu wa nengwa wakubwa kwe pachigarocha wache kwe mkuruwe watu ngewe matari.
Iyo yonja ya ino fani kwa kuge ya kaituwa ya kata uwa nesu ayu. Kuti atange achiba chita chika na hapu wa 5 years. Iyo yonja ya ino wana uturumezi nda isha uya isha contest ipa. Kuti isu tukuta kutadai. Bata atisu kura kutia nengari kulita. Bano kuna kuda. Ene bano kuna kuina on that. Because the constitution, you know, Vumira, those about 5 years are.
Elamu muzanu pia funemu urumende iyo inyaye warikwenza nsanewe watongi wekuno kuna na Amerika wukutika na pinda pabasa anoto zumbo viskwa kuwe mtongi nerufu musiano uruku utariswa ni wano unenguri papi kana kwa Amerika kuno muna ashipanisa uteta makore 90 ari judge ari pabasa rake kana cheta ashigona kunga achisenza asuku Zimbabwe onzi shashika 70 ngavi
amuko ni kukompea kaa ya yedi ya chino senzi saku Zimbabwe is it the same with American law? And why would we put it on that soon that he changed the Greek one Americans? Canada is a Daga Sida Taika Kaisa Isos of Constitution Yedo at the first place. Passing at that 70. So now with Paris was 70 years, we go by it. And Puna Chino Pikis of Witi, Asarabe Arifo Malaba, you. Kunze was 70 years is a Daga Pumaka Zaganda Munim Constitution. Saka, we follow that. But the Ashiram is over to continue 5 years. I think we should compare the Americans against anyone. Those are the guys that are constitutional.
Saka munoona here imi vatongi vematare ivo vanotarisirwa kunga vachizonzwa nyaya iyi vachizoibata zvakare kana hurumende yapikisa.
Yes, vanogona, vanogona kuita table again and they vanogona kuita reverse and the government inenge ichihwina ipapo because the bottom line is what is the issue they say they own the ruling party. Power yavo nayo yakawanda ndeipiwa neiwanakwana. Majaji upo yari power yavo yavanayo right now inoitwa regulated in government. Saka they are not independent, they are not pure. Havasi vanhu vanogona vakazvimiririra vanongoita zvavano zviri pamutemo as it were. Havasi. Majaji edu haasi anokondirorwa negovernment. So muri kukondesa vanhu, muri kupikisana nevanhu vanokukondirorai. So therefore, vanotoitambira chete vagoona kuti chinoitika nechipi kana vachahwina I doubt very much. Nokuti government inogona kuwina on those points.
Takanzwawo gurukota rezvemitemo vazihambi zihambi vachishoropodza vatongi vematare ivava vachiti vave captured kana kuti vava kushandiswa nenyika dzekumawirira kana nevanhu vanoda kupidigura hurumende. Munoti iwe imi maonero enyu?
Takanyora constitution iyi takamboenda kunobvunza vane kune dzimwe nyika. Ivo vacho vakune dzimwe nyika chavanopindira kuti vakazotaura kuti chokwadi matadzirwa apa vachidei.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa chezimbabwe chiri kucanada wafrancis rusere chikerema vari parunare kwakari kucanada nestudio 7. Masangano evarairidzi ari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nezimbabwe anti-corruption commission kana kuti ZAC rekuferefeta zvikoro pamwe nevamwe varairidzi vanonzi vari kudzidzisa vana munguva dzavo asi vachibhadharisa mari kana kuti kuitisa maextra lesson. ZAC yakaudza bepa nhau resunday mail kuti kune zvimwe zvikoro zviri kubvumidza kudzidziswa kwevana vachibhadhara mari uyewo kuti kune vamwe varairidzi vari kushanda nezvikoro kuita izvi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZAC vaJohn Makamure. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani vanoti kunyanga zvosangano ravo risingakurudzire kuti varairidzi vaitise zvidzidzo vachibhadharisa mari. Nyaya yemihoro isingavakwanire ndiyo inogona kuzotuma varairidzi ava kutyora mutemo. Ngatinzwei vaGundani vachitsanangura.
Chakakosha panyaya iyi ndechekuti isusu tizive kuti mashandiro ari kuita varairidzi mazuva ano izvo zvinova izvo zvatakataura tikazivisa nyika yese uye tikazivisa zvakare hurumende yatinoshandira ndezvokuti vashandi vakawanda vari panguva yakaoma kuti mari yavo yomuhoro haikwani. Saka naizvozvo zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma. Hatina zvedu ufowo hwokuti varayiridzi vedu vanogona kunge vari kudzidzisa vachibhadharisa mari matauriro azvinoitwa kuti vanobva vapinda muchikoro votanga kubhadharisa mari inopinda muhomwe dzavo. Hatina ufowo hwakadaro. Asi chatinoziva ndechokuti varairidzi musure mokunge vachimanikidzwa kuti vange vachienda kuzvikoro zvinovaisa panguva yakaoma yekutanga kufunga kuti zvino ndichakwira bhazi ndawana mari yacho kuti sezvo mari yandinowana ichingopedza iyo svoko rimwe chete uye ndasvika ikoko vakawanda vanenge vachida kutsvaga hochekudya vari pabasa paya oshaya kuti zvino dhora rekudya nhasi ndichariwana kupi uye ndichaziya nenzara here tiri mberi kwevanhu izvi zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma
saka imi sesangano rezimuta zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi
isusu semusangano wezimbabwe teachers association tiri musangano wevarayiridzi vanova maprofessionals maprofessionals hazvikodzeri kuti adaro professional inokwanisa kuti iite basa rayo yozoisa demands yekuti musure mokunge ndaita basa rangu iri mari yangu yandinofanira kunge ndichitambira yomuhoro inofanira kunge ichikwana naizvozvo zvese zvinhu zvinofanirwa kuitiwa kuchitevedzerwa mutemo isusuwo kana taona kuti mutemo wedu wachikuhorwa mutemo wekuti hatisi kubhadhara mari inokwana sezimbabwe teachers association ndinovimba kuti tine rimwe nemamwe masangano evarayiridzi kuti ndo patinove kuyambirawo hurumende tovaudza kuti hatichakwanisi kunge tichienda kumabasa togara kuba nenyaya yokuti ukazomanikidzira kuti uchienda kubabasa ikoko unozowanikwa dzinonguva pane mhosva yawapara kubudikidza nokunge wagamuchira mari yabva kumubereki kana kuti wagamuchira mari yabva kumwana zvisiri pamutemo naizvozvo tinokurudzira kuti isusu sevarayiridzi tirambe tichitevedzera kodzero dzedu dzatinadzo malabor rights edu anetinawo kana zvatigombera tigare kumba topa yambiro yakakodzera kuhurumende togara pasine hurumende togadzirisa zvinenge zvichinetsa kuitira kuti pasave nemiedzo inogona kunge ichisvika pakuti varayiridzi vapedzisire vakutambira mari dzavasingafani kunge vachitambira
avanga vari mutungamiri wesangano rezimutava Richard Gundani vari parunare kugweru nestudio 7 tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti ptuz vatakawafira zhou avanoti zimbabwe anti-corruption commission haifanirwe kutambisa mari kuswera ichitevera nyaya dzekuti varayiridzi vaisa dhora mugomwe dzavo ichisiya vanhu vari kuparadza upfumi hwenyika nekuba goridhe nemangoda
uku ndokunonzi kutsvaga utano mugati isu of course we don't support the issue of my extradition we have been very clear that we want kuti varayiridzi vapiwe mari na employer but kuti tive nesangano re-anti-corruption rinoenda kunotsvaga dhora rinotsvagwa namaticha richisiya kuma750 kukwira 1000 nemamiliyoni ari kubiwawo I think kuti kutadza kushandisa mapriorities nyika iri kurasikirwa negold neplatinum nemadiamonds achidiwa nevakuru vakuru vachidya vachitengesa vachifema nepamusana semanderi woenda kuvarayiridzwa kutonhonga wosvose nomuromo kuda kunoteverera dhora kana $5 hatofunga kushaya basa kuzoshaya basa
saka imi munomira nerekuti sesangano revarayiridzi
isu tinofunga kuti varayiridzi ngavapiwo mari inokwana vakapiwa ino mari inokwana hatione vachingoenda vachinotsvaga mari dzavanotsvaga dzemadhora nama$5 nyika ngaisatambisa maresources eanti-corruption ichiendesa kuvanhu vasina mari anti-corruption ngaende kuri kupiwa mari mari iri kuvabiwa nevakuru vari munyika vane mamaini nevamwe vakadaro kwete kusvira tida kuita yatingati diversion nokuti vakuru vari muhurumende vatadza kudhirivha vofunga kuti nyika iri kudzorerwa kumashure nevarayiri izvozvo hatifungi kuti zvinhu zvine punduso uyezvo zvingashandisirwa anti-corruption iko kune vanhu vari kutozikama kuti vari korapta tinoziva kuti 15 billion yakabiwa yemadiamonds uku hatina kana munhu 1 chete akasungwa tinoziva kuti gold riri kuramba richingobuda richibuda nepaairport pedu rimwe richibata paairport rimwe richinobata kusouth africa hatisatava nevanhu vanongova behind bus I think kuti kutsvaga utano mugate kana kuteya zvounerivha zvisina basa anti-corruption ngaiite basa rayo rokuona kuti munyika hamuna corruption tichisunga vari corrupt
avanga vari mutungamiri weptuz vatakawafira zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau.
Bepa naore Herald rina msoro wenyaya unoti musongi mkuru wedari ya magistrate. Vamuna mato mtevezi, vakayambira ma magistrate kuti vasiyane netsika yekusheveza madzishe kumatare. Kuti vadzivirire mitonga yavanenge vapa kumatare avo. Vamuna mato vakati kuita kwakadai kunozvidza uye hakuna waro wemutemo. Bepa naore padande mutandere zimlife.com rine nyaya inoti mapurisa akati chikwata chembavha chine vanhu vashanu chakabira pamwe nekubata chibharo madzimai matatu kusanganisira musikana ane makore 10 nemashanu mumusha werenchi mwao kubulawayo mushure mekusunga hanzvadzi yavo netambo dzekusungisa bhutsu. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mupepetu wenhau mukuru weAssociated Press kana kuti AP ari kukurudzira kuti pave nevakazvimirira vanoferefeta kurwisa kweIsrael nemuchadenga uko kwakananga pamwe nekuparadza chimwe chivakwa muguta reGaza icho chaishandiswa nesemahofisi neAP nepfenyuro yeAl Jazeera pamwe nemamwe masangano enhau. Mupepetu weAP mukuru Sali Busby anoti hurumende yeIsrael haisati yapa umbo wakajeka unotsigira kuti sei yakarwisa izvo zvakaparadza chivakwa chemiturukidzwa 12 cheAl Jala. Vakoteri vari muUganda vanobva kuSouth Sudan munonzi hamuna atabatwa nedenda reCovid-19. Mukamba yebidibidi mudunhu reYumbe vakuru vevapoteri vanonzi vari kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvirambe zvakaita sezvazviri pasina anobatwa nechirwere ichi. Yere nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mapurisa edzimwe nyika anoshanda. Anoshanda kana akabata munhu angane gold rinokosha 11 million neando kusevenza. Kunoku kwedu kuZimbabwe mapurisa ikunoku. Anobata munhu anoda kucross a border nebhagidhi rematemba risina kudeclarewa. Eyeyeyeye. Aunochiona. Anokurova zvokuti dhuu pasipetsoka. Ndozvaanoziva zvinonzi hazvifani zvichipa mutemo. Asi gold anonzi darika.
Mangwanani vana veZimbabwe nevatepfenyuri veStudio 7 nevateereri. Aiwa, mufaro wangu kuti ndikukwase mangwanani ano. Ndichida kubvunza kuvakomana vakatasana Comrade Chiwenga Constant Retired General netimu ravo rose vana Valere Sivanda kuti kochirongwa cheri Operation Restore Legacy chapapi kumazuva ano goridhe zvarikungobuda wane nepa RTG Airport apo Robert Mugabe. Aiwa kandatirega ndibvunze kuti ko Operation Restore Legacy yapapiko. MaZimbabwe, let us be not fooled nemachinda aya. Nangoti tionesane chete nekubvunzana Operation Restore Legacy. Haha, tinokuvara. Aiwa, zita mafira kureva kana kuti kugona kunonetsa. Ndiri pano paLimpopo.
Kana mukoma chonga nana policing pastudio 7 apo ndirikupazisa. Aiwa vakomana munoita basa rakanaka chose. Timunotipa nhau dzechokwadi. Chikumbiro changu chaiva chekuti mumbopindawo mumaruwa mumaruzevha. Mbozi koma jonga vakapinda mumaruzevha ana policing vanga vari kumaruzevha. Nana chipindi muso muchimbonzwa nhau dzino vanhu vari mumaruzevha. Kuzi vanhu mumaruzevha havakwanisi kutora zvichemo izvindozvisa kure. Sezvo vanhu vakatogare vakatotsikiririka pasi vanhu vari pasi pasi. Murongozwa nhau dzekumatown chete. Tibatewo maruzevha tikudze zvaikuitika. Sitandini Maxwell papo papo pamaronga pachipingi. Iyo komana corruption yakawanda maruzevha. Tibatei tikudze.
Pa Studio 7 apo. Makadiniko vashamarari vese vanodai kutipa nhau dzizere panguva imwe neimwe zvayo. Rambai makadero saizvozvo, musadzokera kumashure, musaneta. Rambai muchitipa zvinoitika mune dzimwe nyika nezvinoitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tinokutendai chaizvo nenhau dzomunotipa idzodzo. Right, Regandi seo maonera angu panawe chirwere chekorona ichi vakomana. Ngatikurudziranei nokuzvichengetedza panguva imwe neimwe younofamba nepose paunenge uri. Shuwa zveshuwa chirwere chichiriko ende chiri kukura chikuratidza kuti chine simba ende chine simba zveshuwa. Tarirai muIndia mande iyei mande yapfuurai. Vanhu vanokwanisa kuita 45 bodies dzakawanikwa dziri mumvura nemhaka yekuda kwokuti vanoita zvokuchengetedza vanhu vanenge vafa kana kuti vanondoita zvokuvapisa vatonyaravo havachina kana simba rokuti vakwanise kana kundopisa vanhu ivavo vaneta. Saka zvoratidza kuti chirwere chichiri kukura ende kuIndia uko havasina kana dzimwe minzi dzavanoita kana kuti dzimwe pfungwa vapererwa. Saka zvokwadi mukati menyika yedu yeZimbabwe ngatizvibatei vakomana, shuwa tisamirira kusundwa. Ndatenda hangu.
Machinja 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 murisei vakati ndingo munogara ikoko ye zviro zviri kushata mare iya ichina valio kwedu mushoko hatichazivi kuti tochiita sei. Ngatiri kuisane nazvo kuti pamberi nekubatana pamberi nokuite zviro zvinoshanda pamberi nokuise pfungwa pamwe chete. Chisa chisa mama
makadi pastudio apo tadivana kwamajonga nevese vanotipa nhau dzechokwadi. Tachikumbirawo kuti hodhe yangu indisvikewo kuna mangwana. Nai vamangwana, munotaura semunhu mukuru here kana kuti musatuka vanhu muchiti vafu dzemombe? Imakaona mukana mukapinda chikoro chichambobhadharwa, vana venyu maybe muri vari kunze kwenyika vachambobhadharwa, imi pamuri ipapo makavapo nokuda kwaticha. Da musinoenda chikoro pasina kuticha, ticha akakosha wamuri kuti asapuwa mari. Vanhu vamuri kutukirira ivavo vari kupinza mari futi muZimbabwe, ende vanhu vamuri kutukirira ivavo muchiti vafudzi vemombe vakadzidza vakapasa zvekurevesa, asi muZimbabwe menyu umomo hamuna kana basa, hamuna kana mabasa zvamunoziva imi. Saka musatukirira vanhu nokuda kwokuti muri pachinzvimbo chamuri ipapo. Kuva pamuri ipapo makabva kuna ticha wamuri kuti ticha hana basa uyoyo. Kuti muve papo unzi mangwana uri papo uchigona kuverenga nditicha wauri kuti nhasi hana basa, chitukirira nevanhu vari kutoita zvinhu zvinokumesa. Sadaro mangwana, uri munhu mukuru iwe, usadaro. Kuchema kwevanhu one day is one day, tasangana nazvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken neZuro Shondo vakaita nhaurirano nevakuru vakuru mudunhu reMiddle East, apo America iri kuedza kutsvaga nzira dzekumisa kurwisana kunotyisa pakati peIsrael nePalestine. VaBlinken ava vaive parwendo kuenda kuDenmark pakutanga kwerwendo rwavo rweShondo rose rwakanangana nekutarisa zviri kuitika paArctic. Vakataura nenhare kuvakuru vakuru vaive kuQatar, Saudi Arabia, Egypt neFrance. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaNed Price vakati vaBlinken vakadzokorora zvakare kukurudziro yavo kumapoka ose yekuti vamire kurwisana nemhirizhonga iyo yauraya vanhuwo zvavo vemuIsrael nePalestine kusanganisira vana vadiki. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica tabata vaFrank Guni vanove chizvarwa cheZimbabwe. Ava noti America chete ndiyo ine masimba ekukwanisa kumisa kurwisana uku sezvo ichinzwikwa nevanotsigira mativi ose ari kurwisana.
Tinoona sekuti dambudziko ririko pakati peIsrael nePalestine rinoonesa idambudziko ragara riko kwenguva ndefu. Saka harisi dambudziko rinogona kukurumidza kupera nechimbi chimbi, asiwo takatarisa tinoona sekuti panyika dzese dziri pano pasi nyika chete ine simba rikwanisa kumanikidza kana kuti kususukidza Israel kuti imire kushandisa zvombo zvakasimba zvehondo iAmerica. Saka kutaura zvinonzikwa nevanhu paruzhinji asingati mapublic statements zvatisiyanei nekutaurirana chaizvo vachibudirana pachena kana kuti atingati behind closed doors discussions. Saka tinoona zvedu kuti kana America ichida kuti Israel imire zvairi kuita inokwanisa kuzviita. Tinozivawo zvakare kuti nerweseri dzimwe nyika dzakaita sana Egypt dziri kutaurawo nemapalestinians kuti varege kuramba vachi potsera marokete ari kude naIsrael. Asi tinoona sokuti kana vachida kuti zvinyatsopera, zvinhu zvakakosha kuti America ibatane nedzimwe nyika dzechiarabu dziri kutaurawo nechipalestini vari munyika umu.
Asi kana toona kuti America yatanga danho irori rekuti kurwisanawo kumire kuburikidza naivo mashoko ava Blinken pamwe chete neakataurwawo nemutungamiri weAmerica mukupera kwesvondo, zvingava zvishoma here izvozvo vagundi?
Zvishoma nekuti mukanzwa matauriro ari kuita America kana zvakataurwa nemutungamiri weAmerica zvekuti Israel ine right to defend itself kana kuti ine kodzero yekuzvidzivirira kana kuti yekudzorera kana ichinge yaderwa, mashoko iwayo anotonhidza nyika yeIsraeri kuti irambe ichishandisa zvombo zvakasimba. Makaona musuno uyu vachidonhedza midhuri yakasimba mangamu ine vanhu vanosenza mumwe vakasiyana siyana hongu kunyange zvava vakapayambiro yekuti sevatori venhau vabude muchivakwa icho cheicho. Tinoziva kuti munguva dzakapfuura idzi muhondo yakamboitika yakapfuura Israel ine technology kana kuti ine ukwanisiro hwekubata vanhu vainenge ichitarisana navo. Asi mukaona kupfutswa kuri kuitwa zvivakwa neIsraeri hakusisiri kupfutsa kwekuti vari kutsvaga vanhu vari kuvadenda, kupfutsa kukurwadzisa nyika isi nekuti zvichatorera nguva yakareba kuti vaite vavake zvakare patsva iyo yechipalestina. Saka tinoona kuti America inofanira kushandisa mazwi akasimba ichibuda pachena kuti haisi kuda kuti hondo iende mberi, uye zvatambotaura kuti inofanira kuburisa mazwi aya ichibatana pamwe chete nenyika dzechiarabu dzakaita sana Egypt vana Qatar vari kutiwo nerweseri vari kutaura nevamwe vavo vechipalestinia. Saka tinoona sokuti dei America ichida izvozvi izvi dei dzaka dzimwe nyika maiona vatomhanya kuini kuUnited Nations vaunza nyaya yekuUnited Nations kwaitwa emergency session yeSecurity Council kuti ngatidiscussei. But muri kuona kuti pari zvino America isati yasvika kwese ikoko nekuti havasati vasvika pakuti vaakuda kuti zvipere.
Asi America inozosara papi mumaziso eruzhinji nezvamuri kutaura izvozvo?
Izvi zvinoshoresa America nekuti hapana nyika pano pasi kana kuti vanhu vasingazive kuti America chete ndiyo ine simba rekumisa Israel mukurwisa kwairi kuita uku. Zvinoshoresa America nokuti America inotarisirwa nepasi rese kuti inyika inofanira kukurudzira nekuparadzira utongi hwejekerere nekugarisana zvakanaka kwevanhu mungava munyika imwe chete kana kuti kudyidzana zvakanaka kwedzimwe nyika. Saka kana America ichitadza kuti chizukuru chayo Israel kana totaura zvedu nezvekumatongerwo enyika kuti aiwa musapote muchidaro, vanhu vanenge vachizoti zvakarwa neAmerica zvange zvisina chiremera chakanyatsokuti twazo.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana hweCovid-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemugovera pamusoro penyaya yemutongi mukuru wemukuru wematare Valukumalava. Masangano evarayiridzi oshora danho reZimbabwe Anti-Corruption Commission rekuferefeta varayiridzi nezvikoro vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lessons vachibhadharisa mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.